ma nero ano tinenge tine service ku Moonlight Kiwiri Webet Stepo kuHarare. Ichazotanga hayo kuma 66 nekutamirira mwana anobva ku UK. Kusvika kwake chero akangokurumidza anopane pane mota akamirira yomutora wongo ouya kuno kutotanga service. Kubva ipapo tobuda papala tichienda kumba kubudiriro 5. After that panenge pane service ichabata na Pastor Dutch.
Kurongwa hwekuradzikwa kwake hwakamira sei pari zvino?
Ne Friday totanga na 7 a.m. panenge pane breakfast. After that my speeches that includes my sawira, my neighbors, my friends, including my workmates, and we have a speaker from embassy as well as from the family. Vanomirira baba, mai, tete, sekuru, mwana mzuguru, etc. Then by 12 p.m. hopefully tete ne church service ne body viewing. After body viewing which should be around 12:30, we depart from kubudiriro tienda ku Glen Forest uko kwa chita muika. Hopefully na mayor vanenge varipo vachitapa mukana wekupawo speech. Tapedza ipapo va Pastor Dutch vachaita vote of thanks.